A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July 27th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at calls by the First Lady for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League rally in Harare today, as well as challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
You can also find us on the internet on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voashona.com. Lobanjalo ku www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please go along and like VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and also Studio 7 on Facebook, so you can join in the conversation right now.
Akuna succession inoyitwa without the involvement of Mugabe. Akuna. Mane say, as the citizen of this country, I know President says, no, 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 I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kutindiari atatora chigaro mabaini president. Because we respect him. Saka, his word will be final. Mark my words, his word will be final.
PJ, we're hearing there from the First Lady Amai Grace Mugabe, courtesy of the ZBC. She was speaking right there at the ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. As you know, today on the Women's Roundtable, we're looking at calls by the First Lady, which you just heard, for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League Conference, our meeting in Harare today. As well, we're looking at challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
The First Lady's call and talk of President Mugabe's succession plan have left many asking, what has sparked this move? As many who did ask this question before have come under fire.
PJ, let's take a listen at what our reporter Blessing Zulu discussed on the issue today at the Studio 7's main news bulletin. He did a story on this, and this was the discussion he had.
Panosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati uzosarudza mavaisa ake. Saka asikana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizotsiva president anenge varegedza basa. Pa special congress ipapo, anoda upresident anosimuka ega iye kuti ndinoda kuita president. Osarudzwa navanhu pa special congress. Owana majority ya maprovinces anomuti uitoda kuti aite candidate. Kana abvumidzwa kuita candidate, oya pa special congress ozovoterwa.
Va gutu zvaka jeka here sezviri kutaurwa navamangwana nekuti vamwe vanenge vanoti vamugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbiriro remutemo webato racho.
Unoziva zvezanu PF blessing ka kungotaura pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa nacomrade Mangwana, asi mukuita handizvoba. Sose tinoziva ka kuti zanu PF nevamugabe, vamugabe ndo zanu yavanoti one center of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vamugabe ndo vanosarudza, ndo vanoita zvose. Saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo, handizvoba. Tose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vamugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano, kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena, asi kurya nokuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake. Muchirungu vanoti hanzi consider yourself a dead man walking. Woziva kuti pako pakuperera.
Vatengesera kadhi Mangwana havangakomeri zanu PF vasinambopinda mubato medu. Isusu from 1963.
Aiwa blessing ndofunga ndini ndine flow handi
blessing wanga variga.
Blessing ndiwe moderator. Blessing hasanda pedza kubwerekedza kaini.
Alright, chingoti gaga tidzwe vagutu.
Zanu hasanda mboipinda kusvika ndipinde muguva mangu handipe ndakapinda muzano. Kupindepinde muzano kana chitunha changu chaicho hachisi kupinda muzano. Ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo. Saka ndo ndazadangotsanangura nekuti zanu PF it's a one man band. It's a fully fledged dictatorship.
Alright, vamangwana taurai tinzwe.
Nhasi newspaper riri kutaura hero kuti vatsvangirai vati kana takusarudza masenata ndo vega vane right yokusarudza munhu kuinda kusenate. The father of democracy called Tsvangirai anoda kusarudza iye masenata on his own. So vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo.
Vagutu.
Zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita renews the handi zvoba.
Ndodzoka kwamuri vamangwana, tiri kunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vamugabe vadome munhu anozovatsiva. Ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemeri, zvinofamba sei? Vamugabe chete ndo vanosarudza here kana kuti vanhu?
Vapresident vedu vakagara vachitaura over and over again kuti ivo havasarudzi munhu anovatsiva. Munhu anovatsiva achabva kuvanhu, ivo vakabvawo kuvanhu. Every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada. Kana vaakuzobvawo pachiuya umwe anofanira kubva kuvanhu. Pfungwa dzavanhu hatingadzistopi, asi ndozva kuti president vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira zanu PF anofanira kubva kuvanhu. Achavatsiva kana nguva yakwana achabva kuvanhu.
Vagutu.
Kana vaakuti vamugabe ngavachidoma successor, zvaakutoreva kuti vaakutoti pati iyi yava yokumba kwavozvo, inototi munhu anoti ini ndichada kusakisidwa naningi.
We heard there from our reporter Blessing Zulu, who had this interview later earlier on our main Studio 7 show. Over to you, PJ.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asiyihluzeni bomama. Lapho ke esihluza indaba eziphathelane labomama, izanhluphe izankathaze ukuphumelela kwabo, sikuhluza lapha ku Studio 7's Live Talk phansi kwesihloko esithi asiyihluzeni bomama, Women's Roundtable, ngati kurukure madzimai. Ngolwesine maviki wonke iko lapha khona esiphatha khona indaba zabomama. Okwalamhlanje sile ndaba ezimbili esiphatha ngazo. Udubo olubhekane labesifazana labo abaphila ngokuthengisa eHarare asebekhwezelwe imbadalo yokubhadalela yokuhlawulela ukuthi basebenze besedolobheni enzikini yedolobho leHarare, ikakhulu ngempela sonto isuka ku-$1.25 isiya ku-$3 abe beuhlaba umkhosi omkhulu. Siyophatha-ke njalo udaba olusanda esisanda kuluzwa olokuthi unkosikazi kamongameli unkosikazi Grace Mugabe ukhulume emhlanganweni wabesifazana bebandla lezombusazwe elezanu PF esithi umele umdala akhulume ukuthi uzakwelanywa ngubani. Sibeke lo daba esiluphumise kuhlelo lwethu lwezindaba ze-Studio 7 ngesiNdebele esilwethulelwe nguChris Gande ukuthi sizwe ingxoxo ayenze lomunye ocubungula ezombusazwe ngala mazwi kankosikazi Grace Mgabe.
Ye iqiniso lingadukumeziye ukuthi uyakwazi ukuthi njalo lezi zathu and nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicabanga ukuthi yena uMgabe kakwazi into esiphekiwe yavuthu
ukuthi kahle kahle engabe khona yini asebembonile ukuthi engamelama uMongameli
ukhona hayi ukanti uthi alala icebo ulala icebo uMgabe ukusebenza kwakhe umuntu osebenza njenge uyabona ukusebenza kwezigebengu imafia akalwenza ulutho engazange walupheka walucubungula walubona ukuthi luzasebenza kanjani njalo bona ababaphikisanayo ama-factions abangaphansi kwakhe nxa bexabana behlukumezana behlokozana yena uyabe kwazi ukuthi kwenzakalani abantu nje abangakubona bakukhangele laphana ukuthi yena ngokwakhe usefikile esibangeni sokuthi sesithi sengingaqamba umuntu ongangilandela
kodwa asiko kudala esike sezwa yena sithi kubandla lezana uPF okwakathesi akula ongamelama omele amelame kungase kuguqukene
zinenge izinto babuGandhi sokulutshelwe la sokulutshelwe umzimba uyala njalo lo msebenzi wona lo abhekane lawo lokhetho lololuzayo asiyo into yabantu asebeluphele asebadala somdlalo wabokhokho ngumdlalo wabafanyana abasakhulayo usungathola ukuthi sebheke kahle wabona ukuthi hayi ethi ngiqhubele omunye umuntu izintambo ngeke kwenzeke ukuthi unkosikazi wakhe aye emphakathini naye ekhuluma indaba engangaleyo ephikisana lezifiso zakhe akwenzakala
hayi kokade seniqonda khona ukuthi ngikubuza ukuthi kanti vele kungani engamdonselanga insitha batshelana bobabili
hayi lokhana bekuyikwazisa umphakathi ukuthi indaba esisegudwini esiphekwa yile bangaphikisana umuntu lo angakwakhe ngezinto ezincane njengokuthi ipolice njengalana umthetho njengalana ngathi okwesihlalo sombuso ungabona umama sephumela phambili sithi ubaba sokumele asukume kuhlala omunye hayi yabisiphekwe yavuthwa ngikhaya kuqala.
That was an analyst that was talking to one of our reporters, Chris Gandhi of Studio 7. He was just articulating, Marv, that I think there's something going on in ZANU-PF, mm-hmm. in the household of the first family. If Mrs. Mugabe is going to come out and say mm-hmm. it out that Mdala is to name somebody mm-hmm. to take over the seat.
Very interesting, their contributions. Nasi muchirongwa chedu kune avo vachangopinda. Tiri kutarisa isu mazwi ari kubva ku ZANU-PF Women's Conference yaitwa nasi muHarare uko Dr. Amai, mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura ivo kuti vaMugabe vanofanira kudoma achavatsiva. Sekuziva kwamunoita munguva yapfuura taiona mazwi akadai akataurwa zvaisazomira zvakanaka mune remangwana asi ndozvatiri kukurukura nhasi kuti zvinorevei zvataurwa naamai Mugabe izvi kuti vawana mvumo here kubva kune murume wavo constitution yemupati mavo yakamira sei nezvimwe zvakadaro tichangezve tichitarisa matambudziko ari kusangana nemadzimai vanoita ivo zvekutengesa mumigwagwa PJ sekuziva kwaunoita First Lady ivo Dr. Mai vakambotaura panyaya yemadzimai nyanya vanotengesa mumigwagwa vachiti vasiyei vachiita mabasa iwaya ndomararamiro avari kuita asi ndozvatiri kutarisa izvozvi kuti ameno pamwe kunaka kwezvinhu kana amai vavakuya vachiuya vachitaura pamberi penyika kana pamberi peZANU-PF Women's League vachitaura kuti aiwa baba achitaurai anokutsivai handizive ndozvatiri kutarisa nhasi tombonzwa kune vamwe vanoita zvekutengesa izvozvi zvemimigwagwa kuti vari kutii nematambudziko avari kusangana nawo mumigwagwa umo
ini nhangu kutaura chokwadi inini yakandiwanisira because my sales are just here, which I was quite demands. So I know I got told that, but I got told this because the singer did because the van of my riches of my binga was put to one. She recorded this whatever I put in my echo cash, but I my swipe. This is my swipe machine. I know she got it on the table, but if I want to switch tenga, I want to because I'm dog swipe. I put in my room card. So at the end of the day, comes the rich away and that's $3. And then they told her to be because the swipe machine and consulting.
Satengesi isusu zvakatiomera kuti bhadhire dhura 25 iri kutinesa kuti tiiwane nekuti unogona kupedza svondo rese usina namubvira atengesa kana chirwani kana taurire 50 cents chaivo Saka yakatiomera. Taito chemada zvaibvira watodzikisa kuti ndakana pa 50 cents. Nekuti vazhinji vari kuya vachiti nema swiping machine yetu tatina. Ko eco cash munotambira here? Eco cash yacho irikutiremera kuti tikaitambira eco cash yacho. Kwa unozoti unoiwana vanobvati onda 30% kuti uwane eco cash yacho, saka zviri kutiremera kuti totengesa sei necash yacho tikuishaya mari yacho.
Mari inopinda mukanzuro imari inowanikwa nevanhu vainosangana navo. Vanhu vanosangana nekanzuro vanhu vemabhizinesi. Mabhizinesi ari pakawanda. Kasi pachidimbu tinoti pane maformal business, anova makambani atinoziva ziva. Kwoita informal business, vanova vari kushandira muguta kuraramisa mhuri dzavo. Ivavo ngavatoziva kuti vatovawo mugutawo. Kana vachiri kushanda varimo, vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame. Ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanewo kamugove kake kaari kupinza muguta, ndokuti guta ripfume, risumudzire magariro, kucheneswa kwemvura, kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba. Pari zvino ndepekuti mamiriro akaita nzvimbo dzavari kutengesera inzvimbo dzatingati dzanga dzina kunge dzakagadzirirwa kunge dziri dzinotengeserwa. Saka totongwana mashandiro atirikwanisa kuita pari zvino nekuunganidza kuti tichazokwanisa kuita mari ringave gorono yaringa ripi, ndobva tichazokwanisa kuvakira vashandi o vatengesi panokwanisa kushandira pangangoenderana nezvavari kutarisira.
Tiri kunzwa apo kubva kune vanoita zvekutengesa migwagwa madzimai, uyezve kubva kuna meya vaBernard Manyenyeni vachitaura ivo nezviri kuitika. Tiri kunzwa kuti pari zvino vanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti mari dzavanobhadhariswa dziri kukwidzwa dzasvitswa idzo pa$3 pazuva, mari dzekuti vawanikwe ivo vachitengesa. Uyezve vari kuti izvi zviri kuvaomera nekuti ivo havana maswipe machine anodiwa nemakastoma, uyezve kuti vashandise eco cash yepa econet iri kuvatorera mari, uyezve mari yacho kuti izobuda imomo iri kunetsa. Saka ndozvatiri kutarisa izvozvi pamwe chetezve tichitarisa mazwi abva iwo kuna amai Dr. Grace Mugabe, mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Apo nhasi vakatya madza vazhinji nekutaura ivo, vasimuka vakataura pamusangano vachitaura ivo kuti murume wavo President Robert Mugabe adome achavatsiva. Saka vazhinji vari kuti izvi zvinorevei, nekuti munguva dzapfuura taiona kuti munhu achinga asimuka kana achida kutaura zvinhu zvakadai uso zvaisazovafambira zvakanaka, asi nhasi zvataurwa naamai Mugabe. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura pano pachirongwa chedu chewomen's round table kuti zvinorevei izvi, tingaona here zvinhu zvichizosanduka mune ramangwana PJ. Tanzwa isu vachitaura vakanyatsotsiga chaizvo vachitaura kuti aiwa baba ndiri kuva kuchidzira zuva nezuva kuti ngavadome wavanoda kuti avatsive. Saka takamirira kuti
zvinotyisa izvi zvanga zvisingataurwe makare kare nevamwe vanhu, asi apa zvakuzotaurwa naivo mbune unkosikazi Mugabe ngowake nguye osekhulu mukuti akacho ubaba akacho umdala kuti ufuna vanhu ukuza athathe isikhundla sakhe. Abanye ngabakukhangela ngenye izinye indlela besithi engxenye vele yena ufuna nguye osefuna ukuthi angene kuleso sikhundla. Atsho yena umngake ukuthi sengichiya ke umngami.
Aiwa, zviri kutaurwa nevazhinji vari kuti toda kuona kuti chii chaizvo chiri kuitika mumba umo mefirst family. Nekuti akandeke kutanga munguva yapfuura PJ takamboridza ipo pano paprogram amai Mugabe vachiti vamugabe vachatonga, uyezve kunyangwe vakawanikwa vakazoshaya kana chii vanotonga vari kuHeroes Acre. Kana kuti kana vasagone kuti vakwanise kupinda maelections vachavasunda mbara. Saka nhasi ndeke kutanga tiri kunzwa vachitaura kuti aiwa zvebaba chidomai achakutsivai. Saka ndozvatiri kutarisa nhasi.
Sesi lo mulaleli osengene kuhlelo mbongasincedisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Siya kwamukela nkosikazi Sakhile. Ne,
niyabonga. Linjani lonkela balaleli?
Hayi, siphilile. Linjani lakhona ngapho?
Hayi, thina siyaphila.
Yusebotswana nje?
Yes,
yeah. Uzizwile indaba zethu ezimbili esilazo egudwini ekamkamongameli unkosikazi Dr. Grace Mugabe othi yena osephume mgceke emhlanganeni wabesifazana bebandla leZANU PF esithi yena vele ngihlala ngimkhuthaza ubaba ngasemzini wabo ukuthi akacho kuti ngubani osezathatha isikhundla sakhe. Wacho lokuthi wathenanana ngale ngase South Africa komakhelwane. Ubaba uNelson Mandela engakachoni wahle wacho wathenanana ozathatha isikhundla sakhe nguThabo Mbeki. Yikho ke yena ngiyamkhuthaza ukuthi wena ubona kusichoni konke lokho.
Ah, mazo kunjalo kuzaba nzima phela ngoba ilizwe leZimbabwe anti ilizwe lilane lokuthi ele democracy phela angeke yena athi uzakhuthaza umdala ukuthi akhethe kumbathini ngoba anti ukuthi uzibe umpresident kumele ukhethwe ngabantu. So yena ma esenza njalo angiboni mina ukuthi uyabe esenza right and plus le minyaka yakhe liyama iminyaka esihambile. So ngiyabe singakwazi ukuthi uyabe sitshoni kanti wayengaphumi kumbe kube le democracy abantu bavote then abantu bazishuzele ukuthi bomuntu they want ukuthi abalide. Besides that namboni ukuthi uyabe senza right ngoba so far velenu umuntu omdala usesibulaleli lizwe sigcwele emazweni asiphili kuhle. Ngamthiwa sisekhaya wonke umuntu ezenzela into ayifunayo ngesikhathi afuna ngawo. Wesi sisemazweni abathengisayo bayadubeka, ama-cross border bayadubeka, usebenza ezindlini bayadubeka, kula nto ekhona e-right. Yena bese sithi uzayenza njalo namboni kuyinto e-right.
Kodwa ke phela asingayithi inguquko kumbe ukuthuthuka kwalolu daba nxa esevuma ukuthi kumele ubaba atsho umdala atsho ukuthi mbani ozathatha isikhundla sakhe etsholo ekubandla lakhe eleZANU PF ayisonguquko ebukekayo na nxa ukhangela.
Mina ngangibona mboni kungaba inguquko in other parts, but in other parts I don't think it's a good thing ngoba maye sitho njalo, which means there is someone who is already there lapha sibepho ngokwenza ukuthi sibe kwazi ukuthi okukhona kanzini unkosikazi wakhe wayechoza anti kumele ukuthi nxa ukuthi umdala kasakwanisi njengebandla leZANU bahlale phansi njengebandla but hayi awusakwanisi besicela ukuthi ukhethe ukuthi ufuna ukuthi lokhu zembali. Xa ukuthi uyakhetha kumbe ukhetha bona babamlandelawo umnangakwakumbe umfoko then bese kusuya kukhetho bakhethe futhi bona beZANU ukuthi sivotela ukuthi umnangakwa aslide kumbe sivotele ukuthi umfoko aslide kumbe sivotele ukuthi hhayi yena uGrace kakabe nguyobambela umdala but uzambambela njani yena kuwunkosikazi wakhe engaso-vice president. Mna ngendlela engibona ngawo ngibona engantiwa asonto enhle nxa yena kunguye otheni usekhetha yena uGrace ngoba ukhetha ngaliphi engubani yena.
Sibe sesiya ke kudaba lwalabo abaphila ngokuthengisa emgoqweni bavuke bekhala lamhlanje ngoba umeya wasedolobheni leHarare ethena yena imbadalo kumbe inhlawulo yokusebenza ngempela sonto ukuthengisa kumele ikhwezwe isuka ku-$25 isiya ku-$3.
Lapho uhulumende wona lo council yona le sokuyikusengabantu ukuthi wena inkomithi vele ingelachagu isithole vele liguqu yani lokhu senga senga ukuthi uhambo luzaphuma oluvele ubone ukuthi akulachagu luphumana. I want to tell those people how much are they earning, how much are they doing per day. Abanye bangona mama bangelabo baba abakhulisa izingane abafundisa izingane nxa yena ukhansele lokhu ekukhweza elokhu ekukhweza siya at the end abafuleni idollar lolu-$2 abayibambi ngelanga. So uma ekhweza senza njalo ngikuphunga ukuthi umuntu uvele umbone ukuthi uyazidubekele uphinde ufuna ukuthi umomisele kuwome kulokhu ekuwoma kusiya phambili. Mina angisekelani lakho khonokho vele ngitanisekelani lakho ngoba kulamsebenzi nxa bebayenza njalo bathi bayenga bakaze basuke khwapha estridini basuka benga and wesi kulalabana bekhansila bathathela abantu izinto. So into engifana mna mboni kuyawomba kulokhu kuwoma kuseya phambili ukuthi ngani bayekele abantu bazithenzele ngoba yindlela abaphila ngayo xa sebekhweza futhi intengo yena leyana angiboni mina kusiba into e-right.
Ye kodwa ke phela umeya uManyenyeni uthi yena kumele bahlawule ukuze basebenzele phakathi kwenzi yedolobho yikho ke kumele kwengezelelwe indleko lazo seziba ziningi ikakhulu ezokuhlanza idolobho.
Ukuhlawula siyali ilizwe lelizwe abantu abathengisayo vele ukuze ube ne-trading license liyani uyayibhatalela i-trading license mnakwazi uma uyibhatalela then iyarenewa nxa uyirenew uyabhatala nxa uyirenew uyabhatala hayi khona lokho ukuthwasa umele ukuthi nsuku zonke ulokubhatala kuthi sihlanze ingakwazi inhlawulo yangikhona naleyo are they paying it monthly or are they paying it ngokurenewa kwe-license or what. But nxa kuwukuthi sokuthi ngineviki kule mali oyibhatala kwesikansel, ikoko kade ngikutho ukuthi ikomi yathi vele ingafela cha. Isithole seliligugu uyalo lokhu munye ufuna ukuthi usengwe cha futhi zizibhale vele ingafela lokhu. Wena ubona ukuthi abantu bayazivekela ikhansela imali abayifune eyifuna ebantwini, something that is not there. Imali vele ayikho. Njalo bona abana abantu abathengisa laphana ngomama abanye bakhulisa imuli ngakonkwane ukuthengisa emsikini. So yena nxa ekhwezi imali nala iyayikhwezi zibe yimalini ngoba abanye abantu abayitholi yale imali eyazifuneka isekhansile ukuthi uyakumelitha yethela ngayo. So ngendlela engibona ngayo ikhansili ye kumele abantu bebhadala siyalo ngoba ngiyeke uthatha isepa akume phambi kwe-chofisi la uthengisa isepa i-chofisi yesima but ukwenza uyenze njalo ukuthi nawe uyazama kuzamele ukuthi udlise imoli yakho njengoba imisebenzi ingekho ezimbabwe but ikhansili layo ngani iyazwela izwela uzulu ibe lozwela ukuthi bangayenzi ukuthi baze baxotshe abantu emgwaqweni ukuthiwe hambanini njengoba ungela mali uzabotshwa uphinde uthathele istafu osengisayo abantwana bahamba ngendlala so umama kufana lokuthi ube ngumama ongela zwelo nabatwaba.
Hayi bamba khonapho ecingweni.
We have Honorable Jesse Majome who's on the line right now. Honorable Majome, tokuchingamidza hii pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa ndinotenda mabulasi, ndinotenda vateereri makadi zvenyu.
Aiwa, nhasi mauya imi pazuva rakanaka chose nekuti tatiri kuda kukudaidzira imwe nyaya asi mabva mapinda panguva yakanaka nekuti nhasi tanzwa amai Grace Mugabe vachitaura vari kuZANU-PF Women's League vachiti vamugabe ngavachidoma achavamirira. Tombodawo kunzwa kwamuri kuti mazwi akadai anorevei pane zviri kuitika munyika pari zvino.
Muri kuti vamugabe vati vachadoma munhu
amai mugabe
achimirira mubato ravo here kana kuvamirira munyika yeZimbabwe?
Varinga vachiri munyika yeZimbabwe, hanzi vadome successor.
I think pamwe muZANU-PF sezvo vanga vachitaura pamusangano weZANU-PF
nekuti achanga ari successor wamugabe kuZANU-PF ndiye anopinda zvemunyika saka imi mungotaura henyu takatirerekera kwese
ini ndinoti hangu kana vamugabe vachida havo kudoma achavatsira achagara nhaka yavo ini ndinoona kunge kana vachidaro vanofanira kungozviita zvimirire kubato kwavo iro kubato kwavo kweZANU-PF kana iko kuchibvumidza izvozvo zvokuti munhu anodoma ndingati senhaka ndingati kana sei mumba kuti unoita kunge seuri kunyora wiri wiri iye handinonyorwa kuti uchiti kana inini ndikafa ndoti mwana wangu ndingazotora azotora ndingati mombe yangu nhema iyeyo kana kuZANU-PF zvichibvumidzwazvo zvakanaka asi munyika yeZimbabwe vamugaba havakwanisi kudoma munhu acharamiririra kuti achavatsira kuti ave mutungamiriri wenyika yeZimbabwe nekuti nyika yeZimbabwe yakakura chaizvo yakadzama yakafara kupfuura bato reZANU-PF. Zimbabwe haisi ZANU-PF, haina utongi haina utungamiriri weZimbabwe hausi weutongi hwakafanana nezveumambo hwekuti unoti mwana wangu kana kuti nhingi wandada ndadoma kwete inyika yevanhu vese vakasiyana siyana ivo vana isusu vana veZimbabwe tisu tine kodzero yekuzotaura watinoda kuti anga achitimiririra nekuti ndo zvinoita kutungamirira hausi kuti ndatingana zvada nhingi zvakati kuzvadi asi zvakanaka na vachizviita kubato kwavo haiwa ngavasununguke vadome chokwadi kubato kwavo ikoko vaite zvavo ivo vanenge vadoma ozokwikwidzawo nevanobvawo kune mapato akasiyana siyana tosarudza tega musarudzo takazvimiririra kuti kana nguva yachiyasvika kuti anozova mutungamiriri weZimbabwe ndiani. Asi zvino kwese nguva tikuvidzide zvingaita hazvo nekuti constitution yedu inoti ngatiti vamugabe nekuti ndo vari ndivo mutungamiriri wenyika kana vakafunga kuti vahavachada zvavaremera kana kuti vakatorwa namwari nekuda kwamwari kana kuti vakabviswa pachigaro ngatiti sei impeachment yemuparliament. Constitution inotaura kuti munhu mubato ravo anova handiti anovatsiva bato ravo rinopiwa mukana unenge chifo chemamwedzi miri vosarudza munhu anovatsiva kusvikira asesedze ndingati chikamu chetemu yavo chapera chinosvika muna 2018 kana munhu iyeye anenge ari munhu inotanga yati ngatichi vakadaro kati ha ini ndaremerwa ndakwegura ndakura kana kuti handichade zvangu ndauda kutamba nevazukuru kana kuti vakabviswa neparamendi neimpeachment kana kuti pamwe vakatorwa namwari zvinonzi anenge ari mutevedzeri wenyika panguva iyoyo vice president anenge apedzisira kuita semutungamiriri wenyika ndiye anoita chi anonzi ndiye president kwemwedzi inosvika kana miviri mumwedzi iyoyo bato ravo rachiroro rezanupiefu rinofanira kuti rizosarudza wavanogadzika kuti ambos achisesedze achipedzise chikamu chasara chetemu yavo ye 2018 kusvika ku 2018 kana 2018 yacho ikazosvika haapo panenge pazarurwa pokuchikwikwidzwa isusu tovhota madiro edu vekuzanupiefu vanovhotera wavanoda vaseri vekuzanupiefu vakafanana vavangu vekuMDC ndovhoterawo vekuMDC vamwe vachivhoterawo vavanoda vamwe vachivhoterawo kana vamamuzambat ndozvinotaura asi saka zvinoita kuti chi vadome hongu vanodoma wavanoda vekubato ravo zvinongo anongangoita mutungamiriri wenyika ngatiti vakamudoma chikamu chavo chekusvika 2018 chisati chasvika asi ha havana ndivati mzimu kana kodzero yekutisarudzira munhu anozitungamirira zvinezimbabwe haisi ndingatiye kumba kwavo nhaka yavo yavanokwanisa kunyora sewiri yavo kana kuti zvekubato ravo ha zimbabwe yakakura chaizvo yatodzama pfuura zanupiefu pfuura iworks pache zvavo
asi vamwe kando vangati havasi kuti mai Mugabe havasi kuti ngavadome anovatsiva munyika kana kuti muzanupiefu asi kuti kungotsigirawo kuti uyu ndiwo wandinoita ndiwo wandinotsigira kuti anga achitora nzvimbo yangu sezvakaitwa navamandela apo pakaita takeover Thabo Mbeki ndomatauriro avaita
inini ndosaaatikana kuzanupiefu ka zvichibvumirwa kuti bato racho rese rezanupiefu ringe richivapa mvumo yekuita madiro ajejina kuti zvavada ivo ndozvinoitika ha kana vachiita izvo zvaiwa zvakanaka kana zvirizvo zvavanoita kubato ravo kuti ndeyavo vanoita zvavanoda aiwa zviri kwavari nokuti izvi zvakafanana nekupindura nyaya iri mumba nevana nhingi kana mumba mavo imomo mezanupiefu vachizvida aiwa ngavaite madiro avo sero hazvo vangoziva kuti asi zimbabwe haisi zanupiefu kana vachizvita kwavo haiwa ngavaite ngavasinyike kuita zvavanoda kumba mavo imomo
ndombokubatsa ipapo handisi kuziya honorable kuti ndekwenyu here kune redio kana pane something chiri kubuda mubackground handisi kuziva ndekwenyu here kana kuti ndekuno
handifungi kuti ndekwangu
aiwa zvabva zvanyarara maita basa ehe nekuti maa muri kutaura zvenyu zvakanaka but hatisi kunyatsozvinzwa tinoona zvenhasi maka mune musangano mukuru imomo muHarare musangano wanga uri wei wekonga kune madzimai akati wandei
ini ndingati kune misangano yakaitika inoitika yakati wandei wandei saa pamwe pane wandandiri wandezi kuti ndiwe here wamuri kureva yanga ichiitwa kusapes yanga iri kukurukura ndofunga ndazona ndingaroja pamwe rinenge ruri kubhokwa ndioje ndiedzo kuita kuti zvingati zvitapudzike zvishoma saka ndakonga kuri kusangano ndingati hurukuro inoitwa kunonzi kusapes trust inonzi southern african parliamentary and economic series ikukurukura hurukuro nemusoro wenyaya yokuti zvematongerwo emuzimbabwe zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe zvematongerwo enyika vanhukadzi vakandingati vakanakurwa kumucheto kwemunda here zvezvokuti imbeu here dzakadyara kumucheto kwemunda vari mukati mazvi ichokwadi here asi vakadzi vane kodzire vari kumucheto kwemunda here ndeyange iri hukuro yacho saka kunge kwakakokwa ndingati vadare vana vanosanganisira wechidiki anonzi Maureen Kademaunga anotungamirira sangano rinonzi Voice Zimbabwe nemhirikiri nezvakare nemember weparliament anonzi honorable Priscilla Misairabhi Mushonga anomirira bato rimwe reMDC nevanonzi honorable Zaleria Makari achiiye Misairabhi inhengo yeparliament ndinomirira matebelele and south kuproportional representation kuzoti honorable Valeria Makari vanomirira zano PF vari kunhengo yeparliament yeapport national assembly nini zvakare zvichi ndingati munhu anga achifambisa nyaya yacho ndiye anonzi toko machi.
Saka zvii zvamungati zvabuda kuti tingoti gagaga honorable?
Inini ndinokwanisa kutaura zvaitika ndichinondi pane kwanda ndichazomhanyira saka ndasiya musangano uri pakati huri kurere pakati. Zvabuda ndezvekuti nezvandataurawo inini nezvazokurukurwa nevanhu vachibvunza mibvunzo vachipanana pfungwa ndezvekuti vanhukadzi vemuzimbabwe chokwadi kuti vanotorwa sembeu dzakarimwa kumucheto kwemunda kunge vasina basa mune zvematongerwo enyika nedambudziko iroro rekuti rekuti muzimbabwe zvematongerwo enyika dzedu kana kuti zvedu kana kuti politics dzinoshandisa ndingati danho rera rinonzi the big man syndrome zvinoreva kuti panokosheswa utungamiriri hwomunhu zviya zvekuti zidhara handizi zidhara munhu mukurukuru murume munhurume zibaba ndifunga vanotaura zvechimazuva anoti zibaba baba ndifunga hanino mene mazvinzwisisa ndozvinotora ti ndozvinotora kuti matonga zvepolitics handiti zvematongerwo enyika zvinotedzera ndingati gwara kana mafungiro ekuti pane zvinonzi zibaba baba ndiro rinotonga rinotungamirira zvese zvinoenda ndikati pasi paro vaisi vanotedzera saka zvakadaro izvozvo zvinotoreva kuti vanhukadzi havasi chinhu ipapo kuti munhukadzi kuti ange ari mumwe chete nonzi one center of power kuzibaba baba iroro zvinoratidza kuti vanhukadzi havani kuti vanhukadzi havasi vana baba saka zvinoreva kuti havasi chinhu uyezve kana munhukadzi ane achida kuti ange achinzi chiiwo panyama yehuko anofanira kunge atori munhukadzi ane ukama nezibaba baba iroro anogona kunge ari mudzimai wacho kana mwana wacho kana hanzvadzi yacho nokuti vamwe vese ava kungoperekedzawo nekubikira nekuimbira nekusukira ndiro nekuwachira ndo zvinoitika mumatongerwo enyika yemuzimbabwe saka zvinoda kuti zvidi zvisandurwe zvinowanikwa mumapolitical party yakasiyana siyana nezvangotedzerwa zvese izvozvo izvi zvinowanikwa kana mune zvevanotora mashoko enhau zvemedia zviri kuwanikwa kwese kwese saka zvanga zvinhu zvinoda kuti zvishandurwe zvichipowo mikana kuti panyatsove neruenzaniso rwemikana zvakataurwa musection 17 yeconstitution kuti vanhukadzi vanofanira kunge vaine chikamu chepakati pekuenda varume vainacho mumakanzuru muparamendi maprovincial councils uyezve kuti kwega kunowanika mikana yakaenzana nevanhu yezvigaro yevanhukadzi nevanhurume kumaprovincial councils akagadzirwa neconstitution asi pega pacho ipapo panowanikwa vanhukadzi vakaringana nevanhu varume hapana kumbobvumidza kuti pange pachioneka maprovincial councils nanhasi sezvo vakavhoterwa pamwe chete muna 2013 hapana kana kwavari hakuna hapasati pambo atoshayiswa basa haasati ambogara haasati atombodi asi ndiko kwega kune kuringana kuvanhukadzi nevanhu kuti zvinofanira kuti zvipere izvozvizvi nevanhukadzi vechidiki vanofanira kunge vachizopindawo vanoti tikapatsanura tikachekera kuti vanhukadzi vanomira apa vanhurume vanomira apa pane zvematongerwo enyika zvinobva zvaita kuti zvinobva zvaita kuti vechidiki vanhukadzi vawanewo mikana zvakare.
Mombobata makadaro honorable tine muteereri vanonzi vawedzerai vari kuda kupinda pachirongwa regai tinzwe kwavari muripo here vawedzerai halo vawedzerai
halo ndiripo pachirongwa
taurai henyu pfungwa dzenyu
ndisandataura regai ndimbokumbiriregere kunana mai nokuti ndinzeri kuna vakawanda varido kupinda asi ndavatoriri mukana ngavandiregererewo
aiwa enderirai zvenyu mberi
rit ndinokwanisai ni kustudio ikoko navose vana mai nyika yose nani zvake ndichiti ngatishinge nguva ichakwana yekuti tisununge tidzokere kunyika kwedu ndipindure nyaya mbiri dzanzi yokutanga ndinozwa urombo panana mai vanotengesa vanzi mitero yavo yakwira zvino zvinosuwisa nokuti pakukwira kwachaite mutero panoteerawo mari yavo vanga vachitarisa kuti vachange vachidzoka naye kuma saka zviro zvinosuwisa nechivati hapana ndo mamiri yakaita nyika kanzura ina kwaina one mari kutozama kuturarama saka kungoisa kuna mwari dai zvagona kuita zviri zvengu atikidi zvikati kuchinja vanhu vakone kusunuka munyika yatiri yakaoma kudai. Right, ndapedza saka paimwe nyaya huru huru yandapindira ngemashoko ataurwa namai amai vedaro inyaya sokuona kwangu saka ndati ndoda kupinda zvinenge zvaoma kumba kwa baba vamugabe zvingangodaro kufamba kwavo chitsvage miri yavo kuti ive zvakanaka kuvanovabatsira pavo pautano hwavo vangangodai vaine chekutaura pamusoro pebasa rokuti dai vazorora saka nyaya ndinovaso kuti inenge ichaita ichokwadi nemuwaniro angu nokuti amai chaivo chavo ndakavazwa ita kuti hakunazve zuva rinobuda rimwe richipo vachiramba ende vanhu vezanupiefu vakati vamugabe tode wisdom wavo wokuti vasvike pakuguma kwenyika vachingotonga kusvika madhonga saka zvino indiona sekuti inenge chokwadi ndazwa onarigo majomo ichitaurawo zviri pamutemo wavo kuti zvinakunazvizvo kuzanupiefu ikati bvumi vaitaure kuti hazvichandozivangi chei mugabe naamari akawandisa zvinhu zvichatoitika ndovasa kuti zvichandonyika ende zvaapedo saka chandaikumbira kuna namai nyasi ndotaura kune mine kuti izwa renyu nokutimati nokuti pachazvaitwe zvinhu izvi pakanga zvikaitwa pasina dare rinenge riine gurupu yavamunangagwa pachafaze vamwe vanhu vakati wande kana kukanganisika ndopandokupa kuti izvi ichokwadi zvatorwa namai nokuti tovamo zvati vamugamo zvati vabatina kwacha inodhakiseni kuvanhu chete yatoitikai saka pakuzoita dare racho dai pagona kuti vamugamo vasaite chihwande hwande sezvomina mapato maviri vasazomira nebato rimwe vakamira nebato rimwe rimwe rikazviziva no nokuti tinosvika kumaerection tarasirwa navanhu vakawanda iriro parichadeuka rakawanda saka ndaiira mwena wamwe paari onamutao nemunamata wako mudi kuti mwari achizwire ngoni pane zvinongwa naamai nababaisi ndo macho kana chinonditaure vanhu.
Aiwa, tinotenda chaizvo vawedzera IK. Tine meseji apa iri kubva kuna muzvare Lynette Mudewe vari kuti ndifonerei ndakamirira veZimbabwe Activist Alliance. Over to you, PJ.
Ngilo mlalele ngisengilaye lapha ecingweni yena ke usekezi. Siyakwamukela moyo.
Ngiyabonga mama.
Iluhlelo lwabo mama lo.
Yeah, ngizwile feeling zazama ukuthi ngikholise kakhulu hayi umama ibabasiphetheyo lobunzima obuhlangana labo mama mpela sibubhekile ngoba ibabaphethe izimuli ngizazama ukukholisa kakhulu kubo mama sibili ukuthi hayi kukhona letho kusithintileyo baba ngiyakholisa kakhulu kodwa mama yibabathwele nzima okumangalisayo
asiphathiseke kwiindaba zethu ezimbili esilazo lapha egudwini.
Hayi kakhulu ngiyayizwa indaba yabomama kakhulu engithetheyo indaba kamama unkosikazi kamongameli ubunzima bonke mama esibuthola yabona obuhlangana labo mama okunye kwakhona yiwumbuso oyabongani kawuqondanga kahle yibo besithandazela ukuthi kukhuluma kukamama unkosikazi kamongameli kuyinto enhle kakhulu njalo kuningi aselokunanzelele nxa sinanzelela ukuthi kuwakhuluma layo umongameli sithi songani kuyamangalisa labembuthweni sebengandaba sebengenela mhlawumbe ikhona ingozi esikhona sebeyibonile wenza into enhle kakhulu ukuthi acebise umkakhe ukuthi ahlukane lakho ngoba mhlawumbe kungagcina kusitsha omunye umlilo ongacithiwo khona lapha elizweni siyacelisa sibili kakhulu ukuthi yena le into bayilalele bayiqondise amazwi kamama bawalalela hayi ukhulu alalele kona ukuthi onkosikazi axekele abanye isikhala mhlawumbe omama kungaba ngcono sithwele nzima ezimbabwe la abantwana bayafunda akulazimali siyazama ukuthi baqeda izikolo akula msebenzi mhlawumbe konke khona kona nxa kungalalelise kamacebo kamama laye uba balalele njengoba sebe kwenzakala kwamanye amazwe ukuthi bukakhethwa kwenzeka imisindo le khona iphele bathi behlale besazi ukuthi hhayi ubaba sethengiloko kuzake ukuthi inyango basizagcina singena kwenye inkinga soze siyiqede
eyomndeni
iwumbono engilawo sibili khona ukuthi mhlawumbe kakulalele sekukhulunywa ngumama njalo angiboni ukuthi angalikhipha igama elinjalo kuyukuthi ubaba akazange akuzise ngembali esimazi eyiyo yona kusho ukuthi mhlawumbe ubone ukuthi hayi umama nguyo njani nguyo ongakukhuluma njalo umama bayifithi ukuba ngomama baningi elizweni owabo umqondo ungaphumelela yiwo ophasayo. That is standard. Mm-hmm. Mm-hmm.
Inguquko, yeah. Sese sikhangela ke udaba lolu lwabaphila ngokuthengisa, omama abaphila ngokuthengisa sebekhwezelwe imbadalo. Wena ubona njani?
Ah, lokho namboni ngani sokani kulobusela phakathi. Phezu kokunzima obungaka mama akula imali emabhenki.
Mm.
Njoba nge watch umama elandisa khona apha lati singabaye bakhona abahola amapension sithwele nzima.
Yeah.
Into ukuthi ayimali kayibonakali. Nxa ukansile zathi ufuna imali ekwazi imali kayikho yabethi umuntu ayithathe ngapi.
Kambe sho.
Hayi sikuthatha njengoncindezela kabayikhangelisise kahle into leyo bengaphongu. Mhlawumbe baqale bayise ebantwini bezwe ukuthi abantu bathini. Ukwatsho omunye ubaba bathi at least ngaye kumbe bathi 50 cents phela.
Bangezelele ngi-50 cents.
Ngapha umuntu yena vele ngekho ebhenki. Imali ayiphatheki mama eZimbabwe kunzima ukuthi ibe le-cash esikhwameni.
Yeah. Hayi
mbonile sibile ngiyabonga la mama.
Hayi mbonile kakhulu moyo. Ubelela
ngelinye.
Yeah.
PJ, maybe we just need to take a listen one more time to what the first lady actually said during the Women's League, just to remind some of our listeners who are joining us what she said, because you know, like it's very easy sometimes because we listen to it earlier on for people to kind of not, you know, understand what we're talking about. Let's take a listen to what Mai Mugabe said earlier on. I understand our soundbite is not ready yet, so we'll go ahead and read what's on Facebook on VOA Shona. Tinasisi Eunice Chamatova, Sisi Eunice Chamatova said, call me, and then she said, yeah, moms, varkutaura manje. Aleta Kunaka Murwira also said, call me. On the VOA Facebook page, we are trying to call, but the lines are not doing very well. Benjamin Simbini, I love Zimbabwe. That he's on our Facebook page, Shona. Sitandazo Nkoma, nothing much to do about Zimbabwe while people are suffering. Evangelista Emmanuel Mugwindi, hi, Marv, thank you for the program. Hello, Evangelista. Thank you for also live streaming with us. And if you're on that live stream, you can go ahead and press where it says share so that we can see Takawanda. Innocent Magoda, Aruti, Zimbabweans are suffering. Saka unoti unoda Zimbabwe pachirudziko. We wanted to actually listen to the first lady, Mai Grace Mugabe, her soundbite that we played earlier on. Samungube, Aruti, Bernard Tsiga arikuti yes tine mipachirongwa. Ignatius Gina Machingura arikuti yes. Benjamin Simbini arikuti yes, I love my home country, yes. Ndofunga arikutaura kuti tiri kuno ku Zimbabwe tinofarira Zimbabwe. Vai Machingura varikuti we love Zimbabwe because ndiyo nyika yedu, not Zano PF. Odwin Masaka arikuti zvinenge zviri kutaurwa izvi zvinenge zvefake, hanzi vari kufeka. Saka ndisi kuziya PJ, ndofunga vari kuti amai pamwe vari kurasisa rasisa. I understand we now have the soundbite of the first lady. Let's go and take a listen to what she said today, courtesy of ZBC at the Women's League today.
Hakuna succession inoitwa without the involvement of Mugabe. Hakuna. Vane say as the citizen of this country, and says, no, I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kuti ndiani achatora chigaro mavaimi president. Because we respect him. Saka, his word will be final. Mark my words, his word will be final. Inini ndinotova kumbira izvozvi pamberi penyu. Kuti ingavamwe kune dzimwe nyika wani. Vana Mandela vakasiya mbeki. Kune dzimwe nyika chikuzinzwa kuti mapresident vane vachiti ndinosiya nhingi. Imimi president musatye. Tiudzei kwamunoda kuti bhizati pabe naro. Sanika inini president. Mukangondiudza kuti iri bhiza iri. Unoonerera.
We are listening there at, you know, what the first lady was saying, PJ, just to remind ourselves that's our topic today. We're looking at what actually happened at the Women's ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. And we're also talking about some of the challenges facing women vendors. I'm not sure who we still have on the line. Honorable Majome, mchiripo iri. Hello, Honorable.
Usati waenda iko kureke andimboverenga woti ngivale esilako lapha ku live ku khasi letu elenkundleni ye Facebook alabo aba live streamer lati kulophamela Khumalo uthi a better Zimbabwe is coming anytime sooner. Yena uthi njalo he must resign to allow new blood. Slow Sambulu Dube has joined. Usisa Sibanda Ncube joined. Wathi yena, you guys are doing a great job. Siyabonga. Amahlabe Zulu. Usisa uthi njalo, do not give up the fight, beloved Zimbabweans. Slow Nomsa Negevane Ukona. Uteresa Dangwa Ukona. Patuchezo Wacha Ukona. Uomi Ncube ukhona, Uomi Ncube uthi yena, I love Zimbabwe.
PJ, let's go to the Honorable because I know she wanted to be excused earlier on. Honorable Majome, are you still on the line?
Yes, I'm here. I have time.
Okay, great. Oh, good. So you heard there from Dr. Amai herself what she said at today at the Women's League. Maybe just your comment in brief.
I think that I agree with the gentleman who spoke earlier, who said that, you know, interesting. If this Dr. Amai is speaking like this, it really is also a sign that something is wrong in paradise, I think. She's clearly pushed and motivated to say that by some reality that she knows about. It looks like it's a sign of the time. She knows more intimately than anybody else what is going on in terms of the, I suppose, capacity and the fitness of the president to continue being in office. And for her to say that, it's a sign. I mean, increasingly, she keeps on talking about previous Antivakambothi, and if he started talking about his death, that about his getting incapacitated, saying that if he gets incapacitated, she'll push him in a wheelchair. Then the next thing that she then said later on was that, oh, you know, even if he dies, people are going to vote for his corpse. I mean, it's very unusual for a wife to talk about the husband's death in that way. And then now she's actually talked about the unsayable, that his vacation of office. Everyone's like, ah, there's no vacancy, there's no vacancy. But the fact that she's actually speaking about it, it's a sign of something happening somewhere there in paradise. And I think it's something that Zimbabweans must talk about. But what I then found interesting to say that a desperation to say that his word is final. I mean, really? There's a verse in the, I think, it's actually a proverb in English that says, man proposes, and in this case even woman proposes, but God disposes. And those who read the Bible know that somewhere in the Old Testament, like people prepare, may ready the horses for battle, but it's God who has the final victory. But even for those who are not Christians or who don't read the Bible, but the fact is our plans as human beings are just our plans. I do not see, there's nobody who's like a superpower, superhuman who, because if what she's saying is a euphemism, I think maybe like if he passes on, if he goes to his maker, the person that he chooses will be final. Nobody can rule from their grave. Nobody at all. And you see, if he were to appoint, if that is how he were to leave office, even if he resigns, maybe he can say that I want so and so to be in my position. But even then, like I said, Zimbabwe is deeper, broader, and wider than ZANU-PF and the dynamics. But there are people who have ambitions, even in his own party, that we can see joking. So his word is not going to be final. I mean, there's nothing like that. I mean, that's what she might wish or he might wish. But look, but it's a good thing. It's a sign of something shifting. It will be very interesting to watch.
Thank you so much. We have our other guests who are also on the line, PJ.
Nkosikazi Sakile. Lokhu khona ecingweni nanje.
Lokhu emkhona ngilale.
Yeah. Yehlisa ivolume ye-radio yakho nxa kukuthi iseduzane. Nyayi siyayizwa la nga.
Okay, fayisise. Liyayizwa futhi?
Yeah, lokhu siyizwa.
All right, sengihlisile.
Yeah. Umzwile lapho uNkosikazi Mgabe ekhuluma ukuthi sokuzamele ubaba acho ukuthi mbani oza kumele athathe isikhundla sakhe. le inkulumo yayivele ingaphathwa ngithola kancane ikanti ke izolo ubesithe nana laloba ngazabe ku wheelchair laloba ngazafe sizamvotela esebhokisini kuyini okwenze kwaguquka konke lokho ngombono wakho
Unyezi sikhala kakhulu ingunganti yavisi abadala bathi yavisi siyadabuka. I think ukhona osoku-wrong khona ngale angakakukhiphe yena kodwa ngumama lwani othi anganika imike abe athabe kakhulu abe over-excited aze akhiphe ezinye izinto ezabe zivalekile kodwa I think sokuseduze njengoba besezikhulumele but i-question endawo yokuthi wathi if umdala angakhetha yena-ke so angakhetha yena that means she will be the one okulomunye umuntu okhona enamkhangeleyo kodwa ngeva vele sesitho njalo ngoba igama likhulumileyo benilaleli nomisishoni esinye engingasizwisisi but ilela akhulume ngayo that means something is there but akasoze aphonge usikhuluma ngoba kuqala nto wayethi bivine ku-wheelchair special wheelchair for umdala asizamvotele lokho ku-wheelchair angazafe sizamvotele lokho ku-exebonsini but okunye futhi akumele akukhumbuleke ukuthi i-ZANU PF is not Zimbabwe and Zimbabwe is not ZANU PF. ZANU PF is just a party like any other parties. So ngelizwe elifana njengendlela abenza ngayo kumele abantu bevote. Nxa kuyukuthi yena umdala kulo muntu amkhethayo kathesi uzamkhetha ukuthi ammelele. But nxa sokubuya i-2018 zokungena amavoti abantu they can choose whoever they want ngoba bangeke kuthiwe yonke ukuthi ayizanu wathiyethe hhayi usakhilavu abe nguye upresident so kumele ahlale khona pha esikhundleni ngoba igama elakhulunywa ngomdala no abantu kumele bevote njalo bebekwasithi zanu vela soZimbabwe and it will never be Zimbabwe. I-ZANU is just a party like eyinye yonke into ekhona elizweni
kumele kwehlukaniswe kokubili
kumele kwehlukaniswe ukuthi kathesi yena njengopresident wabo we-ZANU kasafuni kasakwanisa ukuthi abe sesikhundleni ye asibayaleli bangazenzeli ilokhu ze niyabakhethi ukuthi mbani omunye ozammela but kumele abe
kwaziuma
bekhetha
nawothi ngubambe umlomo khona lapho isikhathi asisavumi kulo mlaleli olesecingweni ofuna ukukhulunywa laye ngumarvelous
ehe thina abamakhani bekucheck ukuthi makadi yenyu
ndinofara makadi kwenyu
ayi wathi riwadi maphinda pachirongwa kurukura izvenyu tinzwi
ndinonakidzwa navamangwana ava vanoti bunzo reure kupati kwedu rinoti anoda kukwikwidzana navamugabe kucongresi anokwikwidzana navo sisi vakapinda papawa vamugabe hatisati tambozwa kuti pane munhu akambo vakukwidza pakukongresi ende ukangotaura muromo wekuti ndinodawo kukwikwidzana navo unenge wakutoreva kuti hauchadi kuva kupati kwacho ende hakusi kuti hakuna vanoda ivo vamangwana vacho chaivo daikwa kuti vakavhoterwa nhasi kuti vapinde ipo vangada asi kuti hazvitaurike kunyange kukongresi kwacho havangazvitauri izvozvo ndoda kuvakukwidza hazvigori
aiwa tinokutendai vamakani tomboenda kuna honorable Majome kuti muchingoti vharisa pachirongwa honorable Majome
ongo
ehe muchingoita round up yekuti saka remangwana rishange rakamira sei takao tichiona zviri kuitika izvi
zviri kuitika izvi ndofunga ngati bopei anonzi nai maseat belt edu aya mabhande ndofunga zvaakuitika izvi ndofunga zvinhu zvichatanga kumhanya zvikuru kutsvedza kakuru ndatinyatsobopei chaizvo zvakasimba nekuti kutavira chanakidza kana kuita zvinhu zvakati wandei asi sisu ngatishambei tine tarisovano vezimbabwe kuti zviri kuitika izvi nokuti inguva chete musinde zvinoratidza kuti zvasezvamambotaura zviri kuzunguzika ikoko kuparadise saka amai vari kuti zvavataura zvine chirevo chikuru chekuti zvinhu zvaakutanga kushanduka asi saizvozvo isusu ngati satorwei nazvo nekuti ndezvemubato ravo rezanu pf nokuti handisi nguva handine nyika ndeye munhu wese namwari ndeye vanhu vese saka ngatigadzirirei kuti tinge sevanhu vagari vezimbabwe tigadzirirewo tizosarudzawo vatungamiriri vatinenge tichizoda isusu venyika yezimbabwe kwete
honorable maita basa nguva dzedu ndodzadyanana would like to thank all our valued guests this evening honorable Jesse Majome and over to UPJ who are our guests
yes sibonge njalo unkosikazi Sakhile Liline osiphathisileyo kuhlelo labalaleli bonke abagcine bengena kuhlelo umoyo labanye bonke abasiphathisileyo akade be-live streamer lathi sesilivalelisa okwamanje sibeke ithuba elifanayo yeviki elizayo nguPraxedes Jeremiah.
I'm Marvelous Mhlanganya, who you're also thanking all those that were live streaming with us. Please share the Facebook page VOA Shona so you can live stream with us next time. You have a blessed evening. Bye-bye.